Vakandimira chandingataurande chekuti COVID kubva payatanga yaita mavarianzi akati wandei and zvinhu zvinotarisirwa nechirwere mavhairasi akasiyana siyana anosanganisa vana HIV anoita atoti evolution kana kuti they keep changing form. Saka kuti kwava nevariant iri kunzi flat kuAustralia inokwanisa kunge iri muno muamerica nekune dzimwe nyika, it's not a surprise to my health experts at all. Zvinhu zviri kutarisirwa nokuti COVID-19 ichiriko and we are not expecting that it will be completely gone anytime soon.
Tinokudzwa kuti iyo ndudzi itsvai yeCOVID inobatirana kana kutapurirana zvakanyanya nekukasika. Tichionawo kuti kuZimbabwe kuri kunzi kune dambudziko reflu iri kunzi iri kubata vanhu pane ino nguva. Pangatarisirwo here kunzi ingadai yasvikawo ikoko fleti?
Hongu vakandimire, COVID-19 ichiri kungopararira mapararira ayaiita ichitanga muna 2019 is that kuti mamwe mavariants kana kuti dzimwe mhando dzinokwanisa kunge dzichikurumidza kupararira, but kupararira kwayo kwavangofanana pakuti the way we transmit it is the same. Madroplets, you know, kuvanhu kufemerana mhepo dzinenge dzine COVID-19. Saka maprecautions aya atagara tichitora ekuti tidzivirire chirwere checOVID-19 kana cheflu tinofanira kunge tichiramba tichiatora. Saka nguva dzinedzi dzechando muZimbabwe maviral illnesses anosanganiswa iyo COVID-19 anenge achipararira. Saka tovazhinji tinofanira kunge tichitora matanho okuti tidzivirire.
Takaonawo hurumende kuburikidza nebazi rezveutano kuZimbabwe richisimbisa vana veZimbabwe kuti vasatya zvavo flu iri kunzi iri kutenderera kana dziwa riri kutenderera munyika pane ino nguva. Vachiti aiwa zvinotarisirwa munguva yechando hazvinei neCOVID-19. Munotiiwo imi senyanzvi yezveutano?
Inini pakuona kwangu vakandimire ndofunga bato rezveutano apa rakaita yatingati ya misfire. I don't think this is the right advisory or health advisory yavanenge vachifanira kupa, nekuti nguva ino yechando hongu maflu aya yatinoti ma common cold anowanda, but that doesn't mean COVID-19, which is also another viral illness, haikwanise kupararira muZimbabwe nguva dzinedzi dzechando. It just means that kana munhu aona akuita masymptoms emaviral illnesses aya, kukosora, kupisa muviri nezvimwe zvakadaro, anofanira kukurumidza kuonekwa nana chiremba aitwe matests